Zuva iri taricherechedza nekurangarirawo ivo vanhu vakati wandei muno muZimbabwe vakashayikwa nenyaya dzekusazikanwa kuti vanga vari kupi, vatingatizvo pachirungu enforced disappearances. Saka tanga tinewo mhuri dzamaitai dzamara uyo asiri kuzivikanwa kwavari. Tanga tinewo zvine vamwe vakamboshayikwa asi vakazoita raki rekuwanikwa vakafanana nanaJustina Mukoko, nananaijel Mutemagau, nanaachinanzvawana vachitaura kuoma nekunetsa kunoita nyaya dzeenforced disappearance. Takanyanya kunangana neapo pazvinenge zvakonzerwa nehurumende.
Mungati here hurumende iri kuita zvakakwana kuti nyaya idzi dzisarambe dzichiitika?
Maonero edu hatingadaro, nekuti tinoona kuti nyaya yeenforced disappearance inodzokera kubva kare chaiko kuna 1980 kusvika nanhasi. Kune vanhu panguva nenguva vakashayikwa.